hazvikwanisi kwemareasons ayo ndechi. Mareasons avo etinoziva isu muzanusefu, vanhu vanosanganisira vana vosinonebeva, vanosanganisira vaMBC vamubhenisangira, ndeyekuti havasi prepared. Wajaira kungodya mari, kudya huchi wanga usati wadya outside government. Pawakatesta kunaka kwehuchi, kunaka kwemabhenzi avari kudhraivha uyaya vanga vasati vadhraivha, vakuti ah, vamugabe uye chimbomirai hatisati yaprepared. Izvozvi zvinoenda kuvanhu tichiti tinei, tinosvika tikabhusurwa. Saka matactics inzira dzekuda kusvika kudhileya kuti pamwe vatirai kuenda kuwana kuti aiwa isusu tokwanisa kupaiwa mabhasikoro. Wezvimenguve anozivikanwa kubhura wayoko kuti munhu asina zvaanoitira vanhu. Chaaitira vanhu chete pa4 years inyaya yemabhasikoro, yekupa vanhu mabhasikoro. Chiwa chao ngati serious politician anoti ndozve inokwanisa kukuofai. 4 years munhu unopinzwa muhurumende kuti tiratidze kuti unokwanisa kuimprova sei situation yenyika, upenyu hwevanhu woti ah, ndokupai mabhasikoro. Ende asi mabhasikoro emanje manje etinoziva ekuti ungatiwo mabhasikoro emu-2013 ane magiya ari nani, anokwanisa kuitawo mabhureki ari nani, kwete mablack hose aichogona nasekuru vembiri dzekudhara. Saka ndozvaari kutya zvokuti shuwa shuwa ndingaende kuwanhu here ndichiti aiwa pa4 years ndakwanisa kutsvagirai mabhasikoro.
Asika ivo vari kuti ZANU-PF ndo iri kukanganisa pakuzadzikiswa kwemimwe misariridzwa iri muchibvumirano cheglobal political agreement.
Misariridzwa ipi? GPA yakati wedu wei yakafosekedza ZANU-PF kuti iite tingati marriage nevanhu vetinoziva kuti havana mainterest enyika, nevanhu vetinoziva kuti vakaunza masanctions, vanhu vasina any progress vanokwanisa kuunza kunyika muno. But isu takatinono for the sake of progress, for the sake of peace, ngatizviite zveunity government, izvozvo hurumende mubatanidzwa. One major thing chatakasungirwa kuti tiite minist government kugadzira bumbiro idzva kuti tipedze wei yekuti tiende kusarudzo. Izvo takaita.